manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru hakanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 8/2024 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC vatereri tinoda kukuzivisai kuti nhau dzedu tinogona kuti nonokei kutanga sezvo tiri kuita dambudziko nemishina yedu iyo ichiri kuti inge ichigadziriswa navana mazvikokota saka tinogona kuti nonokei takamirira kuti mishina iyi inge ichigadziriswa asi makaterera ku Studio 7 muchikwanisa kuti bata na 7 pm pamasesa yanoti 909 am 4930 13860 15460 kilohertz per shortwave mazuva ose kana muchidawo kupinda muzvirongwa zvedu munokwanisa kutumira mashoko ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 munokwanisa kunzwa Studio 7 kubva muvhuro kusvika musuwe shondo wega wega sezva tataura nhau dzichitanga idzo nenguva dza 7 maneru kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu iri kuedza kuti inge ichigadziriswa kuti tinge tichitanga zvirongwa zvedu asi zvamuri kunge muchitarisirawo munhau dzedu dzanhasi tichange tichitaura nenyaya yemari itsva iri kunziyo Zimbabwe Gold kana kuti ZIG paine mashoko ekuti vamwe vanenge vari kuramba kuitambira tichataurawo nezve mumwe musikana wechidiki akashayawo muHarare mushure mekuondomoka kwemudhuri nemusi wemugovera tichatarisawo dzimwe nyaya dzakafanana nedzekuti pane vanhu vashanu vakafa mufiki rimwe chete nechirwere chemalaria icho chave kupararirawo kune dzimwe nzvimbo kune vachangotibata tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu isiri kunyatsoshanda zvakanaka yatiri kuedza kugadzirisa asi makaterera henyu kunepfenyuro yamunofarira yeStudio 7 takamirira kuti mishina inge ichigadzirirwa ichigadziriswa tichatarisawo nyaya yekuora kwezuva kana kuti solar eclipse nhasi munyika dzakaita seMexico America neCanada zuva riri kunziwo rinenge raora sezvo richinge ravharidzirwa nemwedzi vanhu kuchamboti svibei kune dzimwe nzvimbo kwemaminitsi anokwana iwo kuita mana pasina zuva zvese zviri kuitika nhasi muAmerica ndo dzimwe nhau dzamuchange muchipiwa pano ndo kunge mishina yedu yaita asi sezvatambotaura muchinge muchida kupinda muzvirongwa zvedu tumirai mashoko kuStudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318 vanodawo kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa yanoti 909 am 4930 13 0860154 60 kHz pa shortwave. Kanawo muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti ma email munokwanisa kutumira ku studio7@voanews.com. Munokwanisa zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Kune vachangotibata tine urombo vateereri nekuti tirikuita dambudziko nemishina yedu, ndozva pakuti chirongwa chedu chanhasi chinge chichinonoka kutanga, asi vana mazvikokota vari mubishi rekuedza kuti vange vachigadzirisa mishina yedu kuti tikwanise kunge tichitepfenyura chirongwa chedu chanhasi. Kune vachangotibata tataura zvakare kuti tiri kutarisa nyaya dzakati wandei wandei nhasi, dzinosanganisira nyaya yakonzera gakava rakakura munyika yemari itsva inonzi Zimbabwe Gold, vamwe vachitambira iyo mari iyi asi vamwe vachitsika madziro vachiti chakachenjedza ndo chakatanga. Tiri kutarisawo nyaya yekuondomoka kwemudhuri muguta reHarare, tichitaurawo nevamwe vakarasikirwa vakakuvara, uyewo mapurisa kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei uye zvakafambawo sei pakuondomoka kwakaita mudhuri iwoyu. Makateerera kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Sezvatataura tine urombo vateereri vedu kuti tinenge taita dambudziko guru nemishina yedu yatiri kuedza kuti tinge tichigadzirisa kuti tikwanise kutanga kutepfenyura chirongwa chenyu chamunofarira cheshona.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle, le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG kwave kukonzera kusagadzikana munyika veruzhinji vachinetseka kutenga nekutengeserana nemari tsaru yeZimbabwe Dollar, nechikonzero chekuti vamwe vemakambani vari kuramba kutambira mari tsaru idzi. Asi nekune rimwe divi, mari itsva yeZiG haisati yatanga kutenderera. Asi vamwe vakaita sekambani yeEconet vanoti vatanga kushandisa mari yeZiG nekuAmerica mushure mekumbomira vachigadzira mishina yavo. RBZ yakazivisa nemusi wemugovera kuti mari yemunyika ichashanda kusvika mari yeZimbabwe Dollar ichashanda kusvika musi wa30 kubvumbi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano revanoona nezve kufamba kwevanhu nemabhazi reZimbabwe Passengers Association, vatafadzwa Goliath kuti tinzwe maonero avo.
Tukutambira mashoko kubako kasiana siana apu mari nyika yanga yachishanda yatoje mabondi iri kurambwa kuvanhu vari mubusiness remuchovha vari kuramba kutambira mari vamwe vachiti vakuda kutambira madhora chete havachisina chivimbo nemari inoshandiswa munyika vanhu vazhinji vari kukira mabhazi nemuchovha vaomerwa zvikuru muguta reHarare
saka imi maiteiwo nemashoko amuri kutambira iwaya
Tango tambirawo mashoko ekuti mari yemunyika yezimdola kana kuti mabondi iri kurambwa nevanhu vemichovha taendo kunoongorora kuti uone kuti ichokwadi hongu vemichovha vachatambire mabondi kana kuti mazimdola vakuda maus dola nyange uchienda panhambodiki vanga vakuramba zvichireva kuti vemichovha havasina chivimbo nemari yemunyika
zvamunofunga imi kuti ndizvo zvinofanirwa kuitwa kugadzirisa matambudziko aya ndezvipi
pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kudzidzisa vanhu kuti mari itsva iri kuuya ichazenge yakamira zvakadai kutouya kuvanhu uye zvakare kuenda munhepenyuro kuve nema ndingangoti zvirakidzo zvemari iyoyo angava maposta maflyer anoripawo nekudzidzisa vanhu nekuti vanhu vange vachiziva mari nekutaurwa nezvayo munhepenyuro madzangara dzimu nekumwe kwese kwakadaro kuti vanhu vava nechivimbo nekuvazivisa kuti mari yemabhondi iyi ichiri kushanda kune vanayo
asiwo kubva zvaparurwa mazigawa vanhu havasi kudzidziswa here nezvavo
takutoona kuti hapana dzidziso yakawanda nenyaya yemari tanga takateererawo masocial media vanhu vamwe vachitaridza kugunun'una vazhinji vachiti havana chivimbo nemari itsvaiyoyi zvakamboitika ndozvaakudzokererwa futi zvakare
avo vanga vari vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliath vachitaura naIvan Zininga westudio 7 vari parunhare muHarare hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr John Mangudya tine urombo Dr John Mushayavanhu sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa asi ngatinzwei mashoko akataurwa pachirongwa chedu chelive talk nevaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro vekomiti inoona nezvemari muparamende vaclemens chiduwa
Confidence building haiitiki nezuva rimwe and munoziva kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure vanenge vachingoti nonga zviya zvakamboitika zvinogona kungodzokorereka futi asi inini tangaona kuti tinogona kubhudha confidence ndechekuti kana mabhanks edu ari iwo ava kushanda zvakanyanya pakubuda nerate pasina kuti rate inenge ichiitwa necentral bank ndonga dzinogona kutibatsira munhu anofanira kuti akata mari yake kubhank kana ndikati ndoda kungotora 1,000, 2,000, 10,000 yangu ndofanira kundotora handifaniri kuti ndikaenda kubhenki ndondonzi nhasi wakutora 1,000 mangwana wakutora 500 rinofanira kushanda kwese kundotenga fuel kundobhadhara mafees rive neaccess to ability asi kuti currency idzumiwe inyaya yeconfidence inyaya yetrust saka isisu tiri kuti tikangorasika panyaya yeconfidence netrust zvidhi rinorapiwa nemaketi
aya anga ari mashoko vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vavesachigaro wekomiti inoona nezvemari mudare reparamende vaclemens chiduwa musikana ane makore gumi nemapfumbamwe muzvare Yolanda Hodzi akashaya nemusi wemugovera pakaondomoka mudhuri panosangana mugwagwa inoti Chinoi Street naBank Street muHarare anonzi apedza kuvhenekwa navana chiremba kuti chii chakakonzera rufu rwake kana kuti postmortem vamwe vanhu vatanhatu vakakuvara muchiitiko ichi kuti tinzwe zvizere nezverufu rwaYolanda tabata baba vake vaSilas Hodzi
postmortem tapedza tabvisa bodhi kupare yaenda kufuneral pala mangwa ini kumanaini totora bhodhi yoenda kumba kunotoni sezvo mwana ainamata chechi yesalvation army totoenda ovha bhodhi kwainamatira vomboita maservices papedza kuita maservices avo araundi 12:01 tenga takubuda takuenda kurungwe kwakuyerekana village ndokuchangu kuna chihanga ndokuchanovigirwa mwana
Mwana wenyu uyu anga ave nemakore mangani?
Mwana uyu anga ane makore 1986 man. Anga achiita form 5 pavimba secondary school kuNorton. Anga achiita masubjects anoti maths, geography, crop science. Kuwe inevo yake.
Munga tsana ngure kuti mwana wenyu akashaya uyu anga ari munhu akaita sei?
Mwana akashaya uyu anga ari musikana anga ari intelligent akanyarara. Aitamba bora netball aimhanya recently coach wachanga ati ndikukumbira mwana wenyu atambe rugby.
Ma kwanisa here kutaura nevaridzi vemudhuri wakadhirika uyu uye vari kutiwo kudii?
Takwanisa kutaura onawo mudhuri vachiramuridzi wemudhuri hatina kumuona asi tangoonawo anga achizi ndiye caretaker wepo. Pataona caretaker ari kuti muridzi wepo hapo akabuda ari kunze kwenyika. Tataona zvisinei isizvi takwanisa kuita zvakadai zvakadai so takuchienda kupi kumusha mangwana tiriuko yakubuda kuenda kumusha zvizhinji yazomirira kubva kumapurisa kana mapedza investigation.
Asi pane chavakubatsira iwo nacho here iwo vemudhuri wekuondomokera mwanawo?
Vasati.
Vasilas Hodzi ndibaba vemwanasikana Yolanda akawirwa nemudhuri akashaya muHarare nemusi wemugovera. Vange vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo vapesi Bauren avo vakapona tsaona iyi nepaburi retsono asi vachitiwo mudzimai wavo amai wadzanai Bauren vakakuvara pakadonha mudhuri uyu. Ngatinzwei zvizhinji.
Rupi chitouya kudai so ine veranda racho zvese negebhori yari. Saka pandakaona kudaro ndakabva ndajambira mukati asi maipo ndisina Bauri ndakatoona vachitanga vari kutevera. Saka ndaa mukati mushop handivanzovaona manje. Ipa ndakadzuka ndakutsvaga kuti ko vadzimai vaenda kupi. Ndisinotarisa kudai handisi kuvaona. Ipa ndirikunzwa munhu ari kudedzera akatsvetewa ari pasi. Bhozi pavakadai pinda mushop sezvandaita ndofunga vakakurirwa. Vakanonya kurufika bai vadonera. Saka ndopatakazama kudai nesimudza kudai avasingasimudzike. Ivo ndadaidzira vamwe vanga varimo vabvise vanga vatsvetwa gumbo nesaidhi iri paita. Saka ndopatakazodai tikadai tisamanikidza tichizvuwa tinamikidza tichizvuwa kusvikira ndomabvira vakazoita.
Mungati vanobatsira vefire brigade vakakurumidza kuuya here kana kuti zvinhu zvakazoitwa hazvo nevamwe vanhu vaingobatsira vachidarika?
Vefire brigade vakauya vakakwanisawo nenguva yavo ya. Handikwanisi kuti ndivape blame kana kuti chii because necongestion yemutown 1 and nepatanga 302 vanhu ndo vakanga vachitobatsira vakanga varipo because mama takabvisa kubatsira nevamwe. Uyo murume uyo wechituyo pane angane sande takarova mungirikini kuepuraivepo kuti abviske makumba anga aripo pati anga akuvara musoro. Iyeye kuchipatara takatomusiya arina vaiti hanzi ari kuresus station iri ezvese akatobuda matangapira chitendeka ndimboda daibva kuresus station kune munhu ari ikoko. Saka ndiko akatomhanya dhokta achibva aenda. Chakaita sekunditinonokere iambulance because iyeye wandikaura iyeye akatora nguva apo ari munhu anga akuvara musoro. Saka ambulance ndeyo yakatinonokei but fire brigade iwould want to salute them akasvika aone nguva yavo.
Saka adzimai venyu vari kunzwa sei pari zvino?
Vari kuchema kuti musana wese nekudzika kukasi asaida ipapa savange vakatsikirirwa napo ipapo. Saka ndozvandandichiti maybe mangwana kana zvikaramba zvakadaro togona kudzokera tonomutsa kuti chii because hapana kuitwapo x-ray but takangoona kuti vari vaiti.
Avo vanga vari vapesi Bauren vachitaura vari parunare muHarare. Kanzuru yeHarare yange yambozivisa svondo rapera kuti ichapwanya midhuri yose isina kumira zvakanaka muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata meya weHarare vaJacob Mafume sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vachiri kuongorora nyaya iyi.
Ndofunga mashoko ataburita mangwana nanhasi ari kunyatsojekesa pachena kuti tichiri kuongorora uyezve tataura zita remunhu akafa anonzi Yolanda Hodzi. kuchipatara mazite vanavakuwara nemotikari dzakapwanyika saka nyaya ichiri kuenderera mberi ichiongororwa.
Hapana chati chazikanwa kusvika pari zvino kuti chii chakakonzera kuondomoka uku?
Hapana chati chazikanwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare. Hurumende inoti kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera waderera pachine dzimwe nzvimbo dzaichiri kutatarika kupedza chirwere ichi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Patishiya zvikoro kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzichi sewage system yakanaka. Tanga chitoi discussa ne senior management so that we I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvii zvingaitwe kuku. Kwasara madhisiti iroro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma, then we have got kuchiredzi uko kumasvingo, then we have got two madhisiti ari mushamva ne Mount Darwin. Otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Sindiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti pararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti korera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhuresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhoresana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana timhoresana toita kana mafist bump anonzi nevechidiki, kubhigana torega kumhoresana nekushekana mahands kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashayi maspunu yamboshandiswa neuyu, yashandiswa neuyu, fork nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwe azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa yabva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uyezve nyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uyezve nyaya tingati pachiyungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitsi.
yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Apo vajoka kandimere nevatononoka hwandi apo varisei apo. Saka makazori chirongwa chemangwana ani matovharisa here zvatirwadzisa mani zvatirwadzisa mani ndozosai chirongwa chemakuseni mazuva chirongwa chemakuseni mani totendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Ishi ndichandoda kuziva kuti chekuti avo president vanonzi president avo. Zvavamboti mabhajeti akaperera musi unouyu kuzuro zvechema chema nhasi unouyu kuti havana chinhu zviri kumbofamba sei. Vanoita seiko iyo mari yacho iyi vari kuisepi kunayo munyika medu makangozara mari.
Ini ndinofunga kuti panyaya dzemari apa kuti vagadzirise nyaya yekukwira kwemitengo yemari yekunze iyi dai vachingoti munhu anokwanisa kutora mari yake yese kubhengi kwete kuti munhu anotorera mari kumusika mutema vanhu vazhinji vachakwanisi kutora mari mumabhengi ndo imwe nyaya iri kukonzeresa zvese izvozvo.
Ya panyaya yechikafu iyi chinogoverwa kaichiga chichokwadi vanhu vanongopa vanhu ezano chekumamisha masabhuku ose anongopa vanhu ezano chete ndovanopawa chikafu sekwedu guruwo kwakaoma mwarenge watibatsira vakomana ichikafu izvi zvokutoti chikafu vanonyima vamwe vanhu se vachipa vanhu ezano chete mwari havadi izvozvozvo hamunangagwanga vatendukwe nevanhu vavo ipapapa ini pasta achitemerere.
Tinotenda nezvamunotipa nhau idzo ndaida kungotaura hangu pamusoro pamunangarwa kuti takaudzwa kare munangarwa kuti kune zhara achiti hei hakuna zhara hakuna zhara zvino nhasi zvaakuti zhara iriko chibage chaaitiwo nacho akaisipi akaisipi chibage icho munangarwa hakuna zhara hakuna zhara hakuna zhara chibage chai chaaitiwo nacho wakaisipi murumoza murume uyu watiuraya ana kana hanya nesu murume uyu murume watiuraya iyi
vanhu vezanu pf ava vanonetsa ipapa vanotaura havo vachiti hanzi sungai vanhu vanenge vachiita uhori pakupa vanhu chikafu apa but so ipapa pachero ukaripota kuti ndo zviri kuitika hazvishandi nekuti nyaya iyi vari kuiziva hazvina kutanga nhasi maripota aripo arigara aripo akawanda vanotozvidziva ndo zvinoitika zvotongoradza kuti kwavanenge vari pamusangano wacho ndo chinenge chitove chitenderano ndozvavanenge vachitoudzana kuti ipai vanhu vedu vemusangano chete
pachikafu chiri kugoverwa vanhuka please vanhu vasatarisa kuti uyu ndoweopposition uyu ndowetriplec uyu ndowezanu pf bhozi mungauraya vanhu ngenzara uko ukaona purezidendi echibvuma kuti hai zara iri kuno ndoti iriko zveshuwa please please nyorai vanhu mungatouraya vanhu number two tsika yekuti uyo unoshanda john uyo uyo une bhazi uyo uyo ane Ford Ranger uyo uyo ane guta uyo ane mwana anosenza UK uyo ngaipere nyaya iyo tsika iyo nyorai munhu wese bhozi stiri ukatadza kundinyora auzochu achiuyi kwauri futi zvechikafu icho chinodzoka kwachakabva.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu pawhatsapp panhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tichange tichikurukura nezvekusvitsa makore makumi maviri nerimwe kwaita studio 7 uyewo kuora kwezuva kana kuti solar eclipse kuri kuonekwa muMexico, America neCanada nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi shandisai nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyaya yekushandisa mari yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG yokonzera mutauro munyika vamwe vachiramba kutambira maZimbabwe dollar aishandiswa kare anofanira kupedzisira kushandiswa musi wa30 kubvumbi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamana Tabuka Ncube nhau dzeIsindebele.